Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 7 2022 makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chourayiwa muSouth Africa mumhirizhonga yakaitika manheru yekurwiswa kwevanhu vekunze muJohannesburg. Makanzura emuHarare achangobva mukusarudzwa otoreswa mhiko. Mamwe mapato anopikisa ochema-chema nebasa riri kuitwa neZBC achiti inongopa ZANU-PF mukana wekutsvaga rutsigiro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati vakapondwa kuDeep Sloot muJohannesburg muSouth Africa neZuro nezvizvarwa zvenyika iyi. Vanonzi vakafa vachiita zvekutemwa nematombo vasati vapiswa nemoto neZuro manheru. Zvizvarwa zveSouth Africa zvinonzi zvakatanga kuratidzira neZuro manheru zvichiita hazvisi kufara kuti mapurisa enyika iyi haasi kusunga vekunze vari kutyora mutemo munyika iyi. Izvo zvinotevera kupondwa kwevanhu vasere vakapfurwa nepfuti mazuva adarika nematsotsi. Mumashoko kuvatori venhau gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa, Dr. Naledi Pando, vashora kurwiswa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika uku, asi vakurudzira nyika dzakapoteredza South Africa kuti dzisimbaradze upfumi hwadzo kuti zvizvarwa zvadzo zvisazogume zvotiza munyika idzi zvichinopotera muSouth Africa. Zimbabwe ndiyo inonzi ine zvizvarwa zvakawandisa zviri munyika iyi. Mapurisa emuJohannesburg anoti ari kuferefeta nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano rakazvimirira rinokurudzira kutaurirana kupedza hondo reSouthern African Liaison Office kana kuti SELO vamunjodzi mutandiri.
Zvirokwazvo madeko kwakaitika chiitiko chisina kumira zvakanaka munzvimbo yaDeep Sloot muSoweto umo matanga taona mazuva maviri matatu apfuura vanhu vemuDeep Sloot vachiungana vachiti vanoda kuti vanhu vasiri zvizvarwa zvemuno vadzokere kumisha kwavo nekuti nekutaura kwavo vakanga vachikonzera yavangati yatingati crime nechirungu unosanganisira zvakaita sekuba nezvimwe zvakawanda.
Sesangano rine chinangwa chekuyananisa vanhu, pane zvamakamboita here kugadzirisa matambudziko aya?
Madambudziko aya ave nenguva and tambozama kuti titaure nehurumende muno kuti tionesane kuti izvo zvava kutendera zvevigilantism kana kutendera kuti vanhu vangomuka vazviorganize vafambe vachibvunza mapepa kuzvizvarwa zvisiri zvemuno. Zvino zvisina kunaka and magumo azvo ndiwaya ataigara tichitaura kuti zvinopedzisira zvakuita kuti vamwe vanhu vazourawa. But hazvisi kunyanya kuchitiko chinotyisa chisingafaniri kuitika.
Ko sei zviri kuita kunge zvakunyanyonetsa iwo mazuva anaya?
Muitikiro wazvo unotitaridza kuti kubva pangonzi zvizvarwa zvekuZimbabwe zvanga zvine ma special permits haacharenyuwiwe. Takaona magurupu akati siyanei kunyanya Put South Africa First nevamwewo vachibatirira donzvo iroro rekuti vanhu vekuZimbabwe ngavadzokere kumusha kwavo. Chinonyanya kurwadza nekukatyamadza ndechekuti vanhu vakaita saminister weHome Affairs vamotswaledi vanga vari pa forefront yekupa rhetoric inoita kuti iagitete vanhu, ipe hasha kuvanhu kuti vanhu vaite sekuti zviri kwazvo madambudziko avainawo muno South Africa anokonzerwa nezvizvarwa zvekuZimbabwe. Asi toziva kuti zvazvisupportwi nemastatistics. Tinofungidzira kuti kana vanhu vachiadressa zvinhu zvakaita secrime, vanhu vanofanira kungobatirana pamwe chete, nekuti munhu hapari mhosva, nekuti muZimbabwe munhu anongopara mhosva because mupari wemhosva.
Mukuranwana nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SELO vamunjodzi Mutandiri vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru weZimbabwe Exiles Forum vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Gabriel Shumba.
Yatinongoda kungotaura seZimbabwe Exiles Forum ndicho chocho kuti zviri kungoratidza kuti zvirakwa zveZimbabwe zviri kuderegwa kudarika umwe noumwe ari muno munyika. Chimwe chazvinoratidza ndichocho kuti uko zvinonyangwe ukawa gurukota reHome Affairs romuSouth Africa richitaura riri kuti zvipatara zvedu kwai 60% yezvipatara zvedu zvakazara namaZimbabweni ari kuozvarira kuno, kungoratidza kuderegwa kwakaitwa maZimbabweni.
Nechikonzero chei muchidaro?
Ndofunga chimwe chikonzero ndichocho kuti consulate yedu neembassy havanyanyouvikwa pakumira zvakasimba. Ndo chimwe chichemo chiri kutaugwa navanhu kuti havanyanyouvikwa pakumira zvakasimba panyaya dzakadai. MaZimbabweni ari kungonenegwa mhosva dzese, nepaunongoona kuti haasiwo maZimbabweni ari kupara mhosva idzedzi. Saka pane chimwe chinhu chinokonzera kudero, ende chimwe chacho ndochokungoti maZimbabweni ari kuyarutora mabasa akawanda, nokuti ndo vanhu vakaenda kuzvikoro zvapamusorosoro. Ukaendawo ku mafarms uko nokuma mine vari kudzingwa vakawanda zvikuru zvikurusa.
Ko pane dzimwe mhosva dzavari kupomerwa idzi dzimwe nguva vachinzi vachishandisa puti nekuponda vanhu?
Mhosva dzinopagwa navanhu hadzipagwi nokuti uyu muZimbabweni kana kuti uyu muNigerian kana kuti dzinongopagwa navanhu vagara vachingoparadzi mhosva. Ende tinongokurudzirawo maZimbabweni kuti asaita zvinhu zvinokonzera kuti zvitishorese muno kana kuti zvitiite matargets, nokuti tinopedzisira shuwa kugara kwedu muno muSouth Africa kwasvika pakuoma zvisingamboiti. Asi vanoparadzi mhosva kazhinji vanopara mhosva nokuti macriminals. Asi zviri kuitwawo izvi nevanhu vanenge vachiita zvavari kuita zvokuuraya vanhu, whether munhu wani kana kuti vatatu kana kuti vana, zvinoratidza kuti hazvina hunhu, hazvina ubuntu, hazvina rudo, hazvina kugarisana semaneighbors, hazvina kana chazvinoratidza kunje kwokungoti vanhu vanoita zvinhu vachitora mutemo mumaoko avo. Tinongona matirawo kuti zvinhu izvezvi.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Gabriel Shumba vari parunare muJohannesburg South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Makanzuro akasarudzwa musarudzo dzichangobva kuitwa dzemabyelections muHarare atoriswa mhiko nhasi kuti atange basa. Izvi zviri kuuya apo vagari vari kuti havasi kufara nemafambisirwo emari nekanzuru iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wemakanzuro atora mhiko ndivaScott Sakupwanya atore ZANPF vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko vaSakupwanya avo vanozivikanwa munyaya dzezvezvicherwa zvakadai segoridhe. Vati vanotarisira kupedza uori mukanzuru vachiti ndehumwe wavakavhoterwa nevanhu vaine upfumi hwavo, nekudaro havana zhara ingaita kuti vaite uori.
Uori vese vanga vachiita tiri kumunisaiko zvino tichida zvinhu zviri sitete, nekuti hazvitatsire kuti zvona vanhu vachipiwa mari vachienda kunana Kadoma, kunana Kwekwe, kunana Andichichi. Tisi hatisi makanzuro enzara dzakada tauya makanzuro anenge ane zvinhu zvavo, tauya kunoshandira nyika.
Amai kudzaika dzombe theward 41 kumabra vakakundawo musarudzo idzi pasi pebato reCitizens Coalition for Change.
Tikuti tese tichitenderera tiri kuona marara akazara pese, ndo chinhu chekutanga chatichatanga nacho. Chechipiri tichatanga kugadzira maroads, tichiita mapotho patching. Huswa iko zvino muri kunzwa mbavha dziri kuita dzichitsakashira nenyika, vanhu vachipondwa nenyaya yekuti huswa huri kutadza kuchekwa. So zvinhu izvozvo zvinhu zvidiki zvisingade mari zvatinge takatarisirana nazvo kuti ndo zvachitagadzirisa pamavhiki anotevera iwayo.
Vaimbo vameya weguta reHarare vaHebert Gomba avo vakakunda musarudzo dzemabai election idzi ndivo vange vasipo pakutora mhiko vachinzi nyaya dzavo dziri kumatare hadzivabvumidzi kusvika pamuzinda wekanzuru. Vatsigiri vetriple C vanga vakawanda zvakanyanya pamuzinda wekanzuru vachiti vanga vauya senzira yekuratidza kuti bato ravo rakakunda zvine mutsindo kunyange zvazvo riri bato idzva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mamwe mapato anopikisa ari kuchema-chema nebasa riri kuitwa neZBC achiti inongopa ZANU-PF mukana wekutsvaga rutsigiro munguva yesarudzo izvo zvinotyora bumbiro remutemo. Asi ZBC inoti mamwe mapato aya anoirambidza kuita basa nekuvapa mukana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuziya kufambiswa kwakaitwa mashoko pamabai election uyo wapindwa nenhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko, Zimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Media Commission, mukuru weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC muzvare Adelaide Chikunguru vanoti kambani yavo yakaedza kupa mukana wakainzana kumapato ese aikwikwidza musarudzo dzemabai elections dzichangobva kuitwa, asi yakatadza kuita izvi nekuti vatori venhau vayo vairambidzwa kupinda mune mimwe misangano yemapato anopikisa. Muzvare Chikunguru vabvuma kuti misangano yakawanda yavakaburitsa paterevhizheni yaive yemutungamiri weZANU-PF Emerson Munangagwa, asi vakati vakaburitsawo misangano yavaNelson Chamisa veTriple C yavakaita kumbizo Masvingo neHighfield muHarare. Vativo vakaburitsa misangano miviri yavaDouglas Monzora veMDCT yakaitwa muHighfield muHarare vachiti ZANU-PF, Triple C neFDCT ndiwo mapato ega akaita misangano mihombe kana kuti Master Rally paitaurwa nevatungamiri vavo. VaSettlement Chipinya vaimirira Triple C kumbizo avo vapinda musangano wanhasi vabvuma kuti vakaramba kuenda pazvirongwa zveZBC nekuti ZBC ine divi rayakarerekera uye inogara kuburitsa bato ravo zvisina kunaka.
ZBC inoburitsa yatingati susu framing zvaunenge usina kutaura inonobuditsa ipapo kana kuti paone inobuditsa zviri negative against our party.
Mutauri weMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina kumborambidza ZBC kupinda mumisangano yaro, uyewo vakati dzimwe nguva nhengo dzebato ravo dzaikokwa kuzvirongwa zveZBC nguva yapera zvekuti dzaizotadza kuenda.
Vanokuudza time yapera kuitira kuti pamwe usauye, pamwe vanenge vaine vamwewo vanenge vaudza paine nguva.
Asi imwe nhengo yekomiti iyi uye vari nhengo yeZANU-PF vachimirira Rushinga muNational Assembly vatenda inyabani vati nhengo dzeTriple C nemamwe mapato anopikisa vaifanira kupinda muzvirongwa zveZBC voona kuti zvinofamba sei, kwete kungochema vasina kupinda muzvirongwa.
Ngatizokomplainei tichinonge dzinoya zvezvaitika, kwete kukomplaini hatisingani kuti zvezvaitika ivotidai ndikufunga zvaizodai.
Nhengo yeZEC yange iri pamusangano uyu varisa chigaro wekomiti yeZEC inoona nezvemashandiro anoita vatapi venhau panguva yesarudzo, amai Leticia Kazembe vabvuma kuti ZBC yainge isiri kupa mapato ese mukana, vakati vakatoburitsawo gwaro kuvatori venhau vachitaura nezvenyaya iyi. Asi vatiwo ZBC haina zvayaikwanisa kuita kana vatori venhau vayo vairambidzwa kupinda mumisangano nemamwe mapato. Asi vachikwinya vati kunze kwezvataurwa namuzvare Chikunguru, nyaya yekuti ZBC inoita basa yakarerekera divi rimwe iri pachena uye yakataurwa nezvayo nemasangano ese akaongorora sarudzo dza 2018 uye sarudzo dzemabai election dzakaratidza kuti ZBC haisati yachinja maitiro ayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
America inoti yakazvipira kushanda neZimbabwe mukusimudzira tsika nemagariro zvemitambo nembudiriro mukuunza budiriro. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neZuro Maneru mushure mekushanyira muzinda weZimbabwe Music Awards vakasano bata chigaro chomumiriri wa America va Thomas Hastings vakati vanofara zvikuru nekushandidzana kweZimbabwe naAmerica.
Really interesting to see these linkages between the US and Zimbabwe. But we have an economic interest as well, which is that President Biden has spelled out a vision for an inclusive economy in the world. And that means that artists should be able to profit from the work that they do. There has to be that benefit of intellectual property so that artists, singers, actors, dancers, whatever, in Zimbabwe and in any country can be compensated fairly for the work that they're doing. And that requires intellectual property.
Sezvinotaurwa naPresident Biden muono wekuti munhu wese asasaririre munyaya dzebudiriro pasi rese. Izvi zvinoreva kuti maartists anofanirwa kuwana chouviri kubva pamabasa avo. Panofanirwa kuve nemubayiro kana washandisa pfungwa dzako kuumba chimwe chinhu. Nekudaro vaimbi vanoita zvemitambo nevanotamba muZimbabwe nepasi rese vanofanirwa kuwana mubhadharo pamibato yavo.
VaHastings vakatorawo mukana wokupa chipo chemari kune muimbi Carrington Simbarashe Chiwadzwa anozikanwa nezita rekuti Nati O, uyo ane nziyo yakavhoterwa kuva nziyo yegore ra2021 inonzi Handiperi Power. America yakabatana nezima ikazvipira kupa chipo kune uyo anenge akunda panziyo yegore iroro. Achitaura mushure mekuwana chipo chake nekusangana navaHastings, Nati O akati ainge aine mufaro mukuru akarumbidza kushandidzana kwevaimbi nemuzinda weAmerica. Natiwo akatiwo ari kutarisira ruzivo kunyanya munyaya yekuchengetedza nziyo dzake kana kuti intellectual property.
Ruzivo rakawanda ndinosvira kuti mamusicians, maartists, macreators vave vainaro rinoenderana neyatinoti intellectual property. Music business ndikuya kwaisa embassy pane mukana wekuti tikwanisa kunge tichipiwa ruzivo rwakadaro tizive so that tinokwanisa kunge tichikwanisa kuita zvinhu negwara chete chairo zvinoburitsa something kana taiti.
Aka ndekekutanga muzinda weAmerica muZimbabwe uchishanda nezima iyo yakaumbwa muna 2016 ine chinangwa chekusimudzira vaimbi munyika pamwe nekuumba kudyidzana kwevaimbi vemunyika nepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vehurumende yeAmerica nenyika dziri mugungano reEuropean Union vanoti vatemera Russia zvirango zvitsva zvinosanganisirawo vana vaviri vasikana vemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Makambani anodyidzana nevana vavaPutin aiswa pazvirango kutanga nhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati nyika yavo ichishanda nevainodyidzana navo vacharamba vachisimbaradza kuranga vaPutin nenyika yavo. Muzinda weWhite House muAmerica unoti nyaya yekuponda vanhu nekuvaita zvekafira mberi iri kupomerwa mauto eRussia mumadhorobha akaita seUcha pedyo neguta guru renyika iyi reKiev ndiyo iri kupa kuti itemerwe zvirango. Asi Russia iri kuramba kuti mauto ayo akaponda vanhuwo zvavo muUkraine. Hondo iri kuenderera mberi munyika iyi uye United Nations inoti vanhu vanodarika mamiriyoni 10 vaenda muupoteri. Vamwe vari kubatsira vapotiri ava chizvarwa cheZimbabwe vaAleki Vumbura vanogara kuMalta vachishanda neRed Cross Culture International vachiti vamboenda pamugano weUkraine neRomania kunobatsira vapotiri. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Isusu takazomuva manje kuenda kuborder rinonzi Siret, which is between Ukraine and Romania. Tine vanhu vari kudoneta mari yatiri kusenzesa ikoko. Takahaya vani iyi tinoita kurisa marefugee arikukrosa tichivaendesa kumarefugee centers akasetwa around kunonzi Shukeva vachibva kuborder. So tonga tichifambisa mhuri nevana nemota yatinayo tichivaendesa kumarefugee center. And then tiri kuendesawo chikafu kune maareas ane vanhu vasisina chikafu. Saka tiri kutenga chikafu muRomania tofila mutruck tuendesa kuti nemachannels ari open achiri kufamba mota dzichisvika nechikafu kwatiri kuda kuti dziende.
Ndedzipi nzvimbo dzamuri kukwanisa kufamba tichiona kuti kune dzimwe nzvimbo masangano akadai sana Red Cross kana United Nations vari kuti havasi kugona kuenda?
Izvozvi zvitatumira evhani nemishonga yasvika kuKiev. It depends, but mostly mavanzi atiri kuenda ari kuenda ari mukonvo yemasoja iine masoja mukati. Saka hatina mota isusu yatiri yataendesa nechikafu yati yaintercepta. But tiri kushanda nemachurches nevamwe vanhu vari on the ground vanoreceiva chikafu, then vozoita further distribute to the areas depending nekuti kuri accessible nekupi. But kune maareas ari very quiet, kusina anything chiri kuitika. So not all areas dzine mhirizhonga. Kune mamwe maareaswo asina zviri kuitika but havasina chikafu.
Saka imi remangwana renyu rakamira sei? Muri kuona zvichizofamba sei? Toona kuti pane nhaurira pakati peUkraine neRussia.
In the next 10 days or so tichapula away from the border. Takuita restrategize and putting in zvinhu pasi kuti tipinde muUkraine and tosupport madzimai nevana dealing the issues the trauma. And also isusu organization yedu inoshanda nenyaya dzehuman trafficking. Saka pane zviri kuitika izvi takuona kuti pane vanhu vaakupinda vachitora vanhu unhapwa vachivaprocesa nenyaya dziri linked kuhuman trafficking. Saka isusu taakupinda tichiita nyaya yekurudzira vanhu kuti vave vakachenjera nenyaya yekuitwa utapwa nekucrosesa border wozoshandiswa nenzira isina kunaka.
Chizvarwa chezimbabwe vaalec bvumbura vanogara kumalta vachishanda neRed Cross Culture International vari parunare na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu zviri kuratidzira muSudan nekusafara kwazvo nemauto ari kutonga munyika iyi mushure mekupidigura hurumende nechisimba muna gumi guru gore rapera. Munyika iyi hamuna kugadzikana uye upfumi hwananga kumawere. Kupidigurwa kwehurumende kwakabva kwamisa rwendo rwekuunza utongo hwejekerere munyika iyi. Kwapera makore matatu papidigurwa hurumende yava Omar al-Bashir yainge yakatemerwa zvirango nenyika dzakawanda nekuda kwekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Nyanzvi mune zvemitemo dziri kupa maonero akasiyana-siyana pamusoro pedanho rakatorwa neparamende nezuro rekuedza kurambidza nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change kupinda muparamende dzakapfeka nhumbi dzine uruvara rweyero runove ruvara rwebato radzinomirira. Nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe uye vari mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Love More Maduku vanoti iyi haisi nyaya huru kwete, asi bumbiro remitemo haritaure kuti kana uchipinda muparamende unopfeka hembe dzakadii, asi kuti runozvisiyira vanhu vari muparamende kuti vasarudze kuti pache zvavo vanoda kupinda sei. Muzvinafundo Maduku vapawo muenzaniso wekuti munhukadzi anenge achida kupinda muparamende anokwanisa kurambidzwa kupinda achinzi akapfeka mbatya dzinoburitsa muviri wake panze, asi kana vanhukadzi vakati zvatinofamba takaita kunze ndozvatinoda muparamende zviri kuvanhu. Rimwe gweta vari nhengo yeZANU-PF kuBritain vaSimba Mavaza vanoti webumbiro remitemo pamwe nemitemo yeparamende hazvibvumiri kuti munhu apinde muparamende akapfeka nhumbi dzine ruvara rwebato raanotsigira. VaMavaza vanoti kunyanga hazvo paramende yakazobvumidza nhengo dzebato reCCC idzi kupinda mudare, hazvireve kuti vave kubvumidzwa kuramba vachiita madiro aJorgina, vachiti pakatoumbwa komiti iri kuferefeta nyaya iyi nekutarisisa zvinorehwa nemutemo weparamende weStanding Rules and Orders. Asi rimwe gweta vari nhengo yebato reCCC vaJacob Mafume vanoti zvakaitika muparamende mucherechodzo wekuti paramende pamwe nenhengo dzeZANU-PF dziri muparamende vave kutya kudzoka muparamende kwepfungwa dzavanoti dzakapinza, vachiti hapana mutemo unorambidza munhu kupinda akapfeka ruvara rwaanoda chero chete pasina chinoratidza kuti nderwebato ripi. Mukuzeya nezvenyaya iyi taita hurukuro navamafume pamwe navamavhaza takatanga nekuti tinzwe maonero ava mafume.
Paramende kwakaitika kugeda geda kwemeno vamudenda vakatya kuuya kwakaita triple C kusvika kubonzo chaiko kwakaita kubata murefu bata mupfupi makurukota akaita sana Hwende vana Biti vana Huchi vana Bvondo vaakudzokera muparlament. Vakaita kuvhunduka kukuru, vakaita kutya kukuru, vakaona kuti pfungwa dzakapinza dzava kupinda muparlament. Chavakangogona kubata inyaya yekuti aiwa vakapfeka tai dzeyero yakasumudziwa nachinotimba uyu ndiye akati aiwa kune makala asingabvumidzwi kunyika okangamwa kuti flag ine yellow color, zuva rine yellow color, sunflower ine yellow color. Yellow color yakazara pamasimbols enyika even Zimbabwe bet akuti haichabvumidzwi. Zvokwadi takaona kuti varume ava hakuna kwatiri kuenda, havana maturo.
Dr. Mavhaza, munoti nezvakaitika kuparamende uye mashoko ava mafume?
Ndauti ndikuzoti mashoko ava mafume hapana zviri pamakumbenyoka kungotaurawo detembo dzavakanzwa vachiri kuchikoro. Chokwadi chakaitika ndechekuti vatinotimba vakasimudza nyaya ine musoro kuti bumbiro remutemo nemutemo wemuparamende haubvumire kuti munhu auye akapfeke nguo kana rudzi rwenguo dzebato raanomiririra kusanganisira nemunhu wezanupf. Kuti munyatsoona kuti zvinorevei izvi, bato rezanupf havana kala yavanoti ino kala inonzi pati kala. Bato retipuc vakabva vangotaura kuti kala yavo inonzi yelo. Havana muka, havana mbudi, havana chikunze kwekala ruvara rweyero. Saka kana chinotimba akasimudza ruoko akati ruvara rweyero rwakapfekwa nemunhu uyu ruri kuratidza bato raanomiririra anenge asina kutyora mutemo kana kutadza, ari kungovandudza, ari kungotaura mutemo wagara uripo. Isu tagare tinoziva kuti bato retripc vana vasina kurayirwa zvakanaka, vanongoda mhirizhonga pese pese, vakatowana pekutanga mhirizhonga napo panyaya iyoyi.
Tinzwe kuna vamafume. Vamafume, hanzi mutemo weparamende standing rules and orders haibvumidzi kuti vanhu vange vachipfeka nhumbi dzemapato avo zvataurwona Mavhaza, munoti
uyu murume uyu anenge asingazivi mutemo. Kana usingazivi mutemo unobvunza spika veparamende vakazoudzwa nemakurukota emutemo kuti aiwa zvavaita zviri wrong. Saka vakabva vazoindisa nyaya iyi kukomiti yemagweta yeparamende kuti vaone kuti kala inganzi isimbuli yepati here, nokuti pane pati dzinopfeka zvegirini. Uyu murume uyu anenge achadzingwa muzano kana achifunga kuti zano haina kala. Zano ine kala tokuudza kuda kulandana uko munoona ini black and white. Zano inoita zvinhu zvegirini yaitomboti futi yellow ndeyavo, vanotiwo futi zvered ndezvavo. Zano inotori neflag yayo yepati inotori nemakala, inotori nesikavhu inopfekwa nemukuru wavo yakarembera pahuro. Saka kana uchida kudzingwa muzano, rasha muromo uchiti haina makala. Ine makala, asi chanetsa ndechekuti vavhunduka kala iri kuuya navachamisa. Chamisa auya sechamupupuri, auya semvura iyaiya yecyclone inongoramba ichinaya, vachiramba kuivharira panze asi inokonzera flood. Saka paitika kuvhunduka kunotyisa kune varume ava.
Dr. Mavhaza,
mutemo unorambidza vanhu kuti vapinde paramende vakapfeka zvinopfekwa zvipfeko zvebato ravo. Isu tinoziva tose kuti zvipfeko zvebato retripc chipfeko chine ruvara rweyero. Kana uchinge wapfeka ruvara rweyero uri wetripc uri kuratidza vanhu kuti uri wetripc. Bato rezanupf rine makala akasiyana-siyana. Makala edu ebato rezanupf ndo makala atinawo futi paflag yedu yezimbabwe. Asi kana taa kupinda muparlamende hatiende takapfeka flag yezimbabwe. Haizitobvumirwa kupinda muparamende wakapfeka flag yezimbabwe unless wakaisa kaflag kadikidiki pakona.
Tinzwe kuna vamafume. Vamafume, pindurai tinzwe.
Uyu murume uyu ndofunga ndosaka ari kugara kure kure. Vamunangagwa vanofamba vakapfeka skafu inova nemavara, vanopinda nayo muparamendi, vanopinda nayo kwese kwavanenge vaenda. Chii chakatoipa skafu kana
ta? Vanga vari gweta uye vari nhengo yezanupf vasimba Mavhaza vari parunare kuBritain nestudio 7. Manzwawo zvakare kubva kugweta vari nhengo yetriple C vaJacob Mafume vari parunare muHarare nestudio 7. tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.vowishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.